Nyaye Israel ne Palestine andione ichipera nekukasika uye kutaura kwava Netanyahu kwekuti hanzi vachaparadza Hamas handifunga kuti zvichaitika nokuti maurayiro avaita vanhu vapfuura 20,000 kwava kusumudza dzimwe mhepo dzehasha kune vavakidzani vavo vakafanana nanaQatar vanga vachisponsa Hamas yacho ana Saudi Arabia nanaIran vanenge vachisapota Hezbollah kusouth Lebanon.
Zvino zvochiitwa sei tichitarisa kuti hondo iyi iri kuramba ichienderera?
Nyaya iripo ndeyekuti ngavataurirane nevanhu vese vanzwisisane murunyararo nokuti nyaya dzehondo tinoziva kuti isu chitendero cheumuslim pane kuzvipira kwavanozviita kuti varwe muhondo kana kufira cause. Saka kuti ivo vanyetsanyawo nekutenderedzwa kwavakaitwa nemaarab countries handifoni hondo ichipera kusvikira nyika dzese ndofunga dzatoperawo.
Mabata nyaya yeIsrael, ko iyo Hamas yacho munoonawo sei maitiro avari kuita?
Kurova kuri kuita Israel vachiuraya vana, madzimai nevati kurei kuri kutowedzera hasha, kuri kutowedzera kuti Hamas iwane marecruit akawanda nokuti vakuti kusiri kufande kupi. Saka Hamas ndofunga ichatowedzera zvairi kuita. Ende nyaya iri kutyisa ndeyekuti ivo vari kuvanda vari pakati pevanhu vachirwa vari ipapo. Saka ndo zviri kupedza population yemuGaza iyoyi. Kuti ivo vamire handione zvichiitika.
Kurudziro yenyu yochiti kudini nemamiriro azvaita iwaya?
Nyaya iripo ndeyekuti hondo dzinomboitika but chinopedzisira kutaurirana. Ngakuite sekuona kwangu two state solution yakabvira kutaurwa kare kare. Vawirirane vagare pasi vese vaone kuti hapana zvichaachivhwa nehondo because zvakabvira kare nesuwo tisati tazvarwa zvekurwisana kwavari kuita nawo kubvira 1948 pakavambwa nyika yeIsrael vachitorera maPalestinians nzvimbo yavo. Saka vanosapotwa nana United States nana Britain nenyika dzakadaro daro and tinoziva kuti ivo vane zvombo zviri pamberi. Saka kuti tione kuti pachamiswa kurwisana hapana zvakadaro. Ngakutaurirana, ngavagare pasi vese vanaQatar vadaidzwawo nana Saudi Arabia nana Iran nana USA nana Britain vagarisane pasi nokuti ndo vari kuposvedzera vaviri ava kuti vanyatsokwenyana. Ndo mapererano ngaone ichiita kutaurirana kune solution ye two states dzakasiyana asi dzichigarisana side by side.